Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 3, 2021. Makateerera kuStudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo dzimba dzekutongera dzimhosva kuchinoyi dzichangobva kuvakwa. Bato reMDC Alliance rinoti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Asi bazi redzidzo yepasi rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro. Zimbabwe Warriors inoita mangange neSouth Africa mumutambo wekutanga wemakwikwi ekuenda kuWorld Cup 2022. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 4,449 vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vachisvikawo pazviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nezana rine gumi nevasere kana kuti 125,118. Vanhu vapora vaizviuru zana negumi nezvina zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere nevashanu kana kuti 2,649,805. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri sezvinokurudzirwa vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 1,673,309. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura dzimba dzekutongera mhosva itsva dzichangobva mukuvakwa muchinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachikumikidza chivakwa ichi icho chakatora makore gumi nemapfumbamwe kupedza, vaMnangagwa vati nguva yekurara pabasa yakapera, vachiti vashandi vehurumende vanofanirwa kushanda sezvavanotarisirwa. VaMnangagwa vati pasi pehurumende yavo zvivakwa zvose zvakatangwa kuvakwa zvinofanirwa kupedziswa.
Era of starting projects that never get completed is now.
Nguva yekuita zvivakwa zvisingapere yapfuura, pave nenguva yekuita zvimaprojects ose anofanirwa kupera nenguva. Mushandi wose anofanirwa kushanda sezvaakapindira basa.
Vachitaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pemutemo, vaMnangagwa vati kuyananiswa mumatare chimwe chezviga zvinotarisirwa munyika kuti muve nebudiriro inoenderera mberi.
Access to justice is also an enabler for the ultimate realization of other fundamental rights.
Kuyananiswa zvakanaka mumatare chinhu chakakosha mukuwana dzimwe kodzero dzemunhu. munhu.
Judicial remedies from the courts.
Vatiwo matare avavhura aya achaita kuti mhosva dzitongwe nekukurumidza uye ari padhuze nevanhu vachiti vanhu havachaenda kuHarare kunokwidza nyaya dzavo kuHigh Court sezvo yave muno muchinhoi. Vamunangagwa vati havapindire mukutongwa kwenyaya mumatare nevatongi vepasi kana vepamusoro.
Ndinokuimbisai kuti pasi pehurumende yangu handipindire munyaya dzematare.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vati vematongerwo enyika havafanirwe kupindira munyaya dzemumatare kuti nyika ibudirire.
Hapana kana ani naani zvake ane chekuita nezvematongerwo enyika anofanira kuita chinhu chingaonekwe sechiri kudzikisira masimba emajaji kana kuti mamagistrates mukutonga kwavo nyaya dzinenge dzichiitika.
Mutungamiri wenyika vatora mukana wanhasi kuyambira vose vari kutengesa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 kuti vasiye tsika yavati yakaipa iyi vachiti hurumende yavo iri kubaya vanhu nhomba pasina muripo. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vaise misoro pamwe chete kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ravati ratekeshera munyika vachiti zviri kukanganisa utano nemararamiro evechidiki. Vachitaura pachiitiko chanhasi ichi, mukuru wevatongi vematare Justice Luke Malava vati nyaya dziri kuwanda dzisiri kupera kutongwa nekuda kwekusashanda zvakanaka kwematare nekuda kwechirwere checovid-19. Justice Malava vati vanopa rutendo kumasangano akaita seUNDP neUNICEF ayo ari kuyamura hurumende nekudzidzisa vatongi pamwe nekuvatengera michina yechizvino-zvino yekuyamura kuti vanhu vanzwe zvakanaka kana vari mudare.
The UNDP supports us in the training of judges, magistrates and support staff. They are also assisting
UNDP inotiyamura mukudzidzisa vashandi vedu pamwe nekutenga michina yechizvino-zvino inobatsira kuti vanhu vanzwe zvakanaka mumatare ose ari gumi munyika.
And the High Court in Harare and Bulawayo.
Chivakwa ichi chine mipanda misere yekutongerwa miviri yedare repamusoro reHigh Court, mitanhatu yedare repasi remagistrate court pamwe nenzvimbo inodzidzirwa basa nevashandi vematare kana kuti judicial training center. Vamunangagwa vaperekedzwa kuchinhoi nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurikashiri nemakurukota ane chitsama izvo zvanga zvichityora mutemo wekuungana sezvo vanhu vanga vakawandisa kudarika mazana maviri. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bato reMDC Alliance rinoti rakaita ongororo yemuzvikoro iyo inoratidza kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo uye hapana kudzidzwa kuri kuitwa sezvo varayiridzi vakawanda vasiri kuenda kumabasa. Ongororo iyi inoti hurumende yakanga isina kugadzirira zvakakwana kuvhurwa kwezvikoro, varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavo iri pasi uyewo vabereki vasina kunge vagadzirira kuendesa vana kuchikoro sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, tabata mumwe vatevedzeri vemutauriri weMDC Alliance vaFelix Magalela Mafa.
Ichokwadi kuti MDC Alliance pate vanhu takaita survey muma-12 provinces awo akatungamirwa nemasecretaries of education province ichidzika kuenda kudistrict, ichidzika kuenda kumabranch. Maprovinsi ese ari 12 kusanganisa Harare neBulawayo. Takaongorora tikaona kuti hapana zviri kudzidziswa, maticha ari kuramwa. Chokwadi, zvikoro zvakavhurwa misuo, kwete education hakuna. Fundo yemandorokwati hakuna, vana vari kungotamba vega. Izvo zvinotityisa nokuti zvichakonzera kuti COVID-19 isimuke zvikurusa kubva kuvana vari kungotamba vasingabatsirwe. Headmaster naDeputy ndivo vari kumanya-manya vachigadzirisa vana. Takaenda zvakare kumaboarding tikaona kuti vana vari kufa nezhara. Hapana chiri kuita, vabereki vanga vasina kugadzirira. Inhamo chete.
Saka imi makaona kuti chii chakonzera dambudziko irori?
Chakonzera kudaro, hurumende yakadainzira lockdown for level ya extender mangwana ikati zvikoro zvivhurwe. abereki zvakabvazvakanganisa kuti vobata papi zvakare maticha ane dambudziko ravo remari yegore riye aroda 550 usa asi hurumende iri kuti havaiti asi mari zhinji ichimanya ichibiwa saka tiri kuona kuti hurumende haina kuita inonzi consultation haina kumbowana mataura nemastakeholders
saka zvinhu zvamunotidai zvaitwa kugadzirisa dambudziko irori
iye zvine zvitiri kuti isuwo MDC Alliance kuti education yevana iendere mberi tizova bundutwe mangwana vana vaite utungamiri hwakanaka hurumende ngaimedze kuzvida the swallow of their pride vadane inclusive stakeholders meeting my teachers trade unions parents teachers association my political parties civic organization vanodeala ne civic education ne COVID-19 nevamwe vese vanoonekwa vachibatsira kuti tienderere mberi zvino ZANU-PF government yaminangagwa ine nharo havambongendengi
ava vanga vari mumwe vatevedzeri vemutauriri webato reMDC Alliance vafelix magalela mafa vari parunhare kuulawayo nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bato reMDC Alliance harifanirwe kutaura kwarinenge risina kuswera vachiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka chose muzvikoro
munoona vajonga chinonetsa ndechekuti kune vanhu vanotaura kwavanenge vasina kuswera isu sebazi reprimary nesecondary education tinoswera tirimo muzvikoro imomo tichiona kuti vana vakapfeka mamaski vatorwa matemperature vakagara pamadhesiki rimwe nerumwe uye maticha ari kuenderera mberi nekudzidzisa nekuti tine denda recovid-19 riripo iri rakaita kuti zvikoro zvimbovharwa isusu tiri kutoenderera mberi nedzidzo dzidzo redu riri kuenderera mberi vamwewo vachange vachingotaura vacharamba vachingotaura asi hazvitikonese kuramba tichipa fundo yepamusorosoro
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Dare redzimhosva ari kwamutare nhasi raramba zvakare kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore 15 ana machaya uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafurarikwa mudunhu remanikaland asi gweta riri kumirira murume uyu uyo anozivikanwa sava hatirarami momberume kana kuti vaevans momberume vabrian majamanda vaisa chikumbiro chavo chekuti musungwa atongwe achibva kumba kwake kudare icho chichanzwikwa svondo rinouya kana mutongi amailini mungwari vavepo Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vamomberume avo vane makore 26 ekuberekwa inhengo yekereke yemapostori kwaJohani Marange. Vamomberume vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwaana machaya. Ana uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna vamomberume akafa mwedzi miviri yapfuura apo aisununguka pamuviri panonzi akaitiswa navamomberume. Masvondo maviri apfuura gweta ravamomberume vaBrian Majamanda havana kuda kupikisa dare kunyimwa kana kubvisa mari yechibatiso kwavo asi nhasi vakaisa chichemo chekuti vamomberume vatongo vachibva kumba musi wa30 nyamavhuvhu icho chichapinda mudare mutongi wedare Wellington Mukwengi vati chichemo ichi chinonzuka chete nemutongi wenyaya iyi amai mungwari kana vavepo vamomberume vakarambirwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu muchikasira vapekisa vachiti musungwa hako dziri kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongo achibva kumba sezvo akati akatarisana nemhosva hombe zvinopa mukana wekuti anokwanisa kutiza kana kukanganisa humbowo nevafakazi. Gweta ravo vamajamanda vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chokubvisa mari yechibatiso kudare chave kutarisirwa kuzeiwa. Vamajamanda vati vachakamirira zvakare kunzwa zvichabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari wavamomberomie zvechokwadi. Gweta iri rinoti senguva dzose chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso chikaraswa nedare repasi vanenge vokwidza nyaya iyi kudare repamusoro rehigh court makare muno mamutare. Mudare nhasi mange musina vanhu vakanyanya kuwanda zvichienzaniswa nemusi wekutanga wakapinda nyaya yavamomberume masvondo maviri apfuura. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists African Democrats kana kuti LEAD muzvaririnda Masarira nevamwe vaviri vaenda kudare reConstitutional Court nenyaya yekuti mitemo iriko inobata vana igadziriswe kuitira kuti vana vasaroorwe kana kumanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Gweta revatatu ava, amai Jacqueline Sande, vati vanoda kuti dare reConstitutional Court iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwi kuroorwa risunde nhengo dzeparamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai seMarriages Act neCustomary Marriages Act inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo.
Constitutional Court yakatonga kare kuti vana vati pasi pemakore 18 years havakwanisi kunge vachiroora kana kuroorwa. Asina zvino Parliament haisati yagadzira mutemo unoita kuti tibvise mitemo yana Marriage Act, Customary Marriages Act inotaura kuti vana vari pasi pe 16 years vanogona kuroorwa. Saka tiri kuenda zvakare kuConstitutional Court kunotaura kuti tarirai muone vanhu vaya vamakati mutemo uyu hausaiite ngaubviswe, havasati vabvisa mutemo iwoyo.
Muzvare Masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varoorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde. Muzvare Masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirirwe revana kunyange vezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabvezera vaende pabonde.
Tinowanika mumapoka emachechi achienda kunopikisana nezvakanyorwa mubumbiro remutemo. Zvakakosha kuti zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvizive kodzero dzemutemo kuti mwana ari pasi pemakore 18 haafanirwe kuroora, kuroorwa kana kuroora zvinenge zviri pasi pemutemo wenyika ino yeZimbabwe.
Mukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, amai Virginia Muwanigwa, vaudza Studio 7 kuti komishini yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabvezera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa.
Nyaya yedambudziko rekuroodzwa kwevana vadi kana kuspa pabonde kwevana vadi kunogona kuregedzwa kana tichinge tatora mitemo yakasimba inotaura kuti munhu wese ane makore gumi nemasere mwana mudiki and haafaniri kunge achiwanikwa ari muwanano kana kuti achisvikwa naye achiendwa naye pabonde. Saka mutemo zveshuwa inofanira kugadzirisa.
Muzvare Masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe navamunyaradzi Midzi. Danho iri rinouya mushure mekutsviriridza kwenyaya yaAna Machaya uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa naNyamukuta vekereke kwaMarange kumaNikaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nhasi vakurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvibayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19, vakati ndicho chimwe chezvombo zvekuparadza nazvo denda iri. Vatiwo panoda kuitwa zvakawanda mukudzidzisa vanhu uye kurwisana nekuzengurira kubayiwa nhomba. Bazi rezvevashandi muAmerica razivisa nhasi kuti vashandirwi muAmerica vakangowedzera mabasa anosvika mazana maviri ezviuru zvine makumi matatu nezvishanu kana kuti 235,000 muna Nyamavhuvhu, chiratidzo chekuti mafambiro ari kuita nyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa akadzikira zvakanyanya panguva yeutachiona hwemhando yeDelta hunotapuriranwa zviri nyore wedenda recovid-19 wakanganisa mashandiro emabhizimusi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira dunhu reLouisiana muno muAmerica, iro rakavhiringwa zvakanyanya nedutu mupengo kana kuti Hurricane Ida svondo rino. VaBiden vari kutarisirwa kuita hurukuro nagavhana wedunhu iri vaJoe Bell Edwards kuti vaone kuti vangawedzeresei rubatsiro rwavari kupa kudunhu iri. Dzimba zhinji dzakaparara, vamwe vanhu vakarasikirwa neupenyu, ukuwo magetsi nemvura yekunwa yakachena zvichishayikwa mune dzimwe nzvimbo. Hurricane Ida yakasvikawo zvakare mumatunhu anoti New York, New Jersey nePennsylvania, uko yakaparadzawo zvakare dzimba nemidziyo. Vanhu vashayika kubva kudutu mupengo iri vanonzi vanosvika makumi mana nevatanhatu kana kuti 46 pari zvino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, mufundisi Chakangwenya, vanoti vanotenda Mwari kuti havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakarasikirwa neupenyu kuburikidza nedambudziko remafashamo emvura akakonzerwa neHurricane Ida kusvika pari zvino. Vanoti vakaona mafashamo emvura zhinji mune dzimwe nzvimbo dzakadai sezviteshi zvezvitima zviri pasi peguta ravo, asi pari zvino zvinhu zvave nani. Vangwenya vanoti chirongwa chavo cheZimusa Flea Market, icho chichaunganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, chichaenderera mberi kunzvimbo yavari uko kusina kukuwadzwa nemvura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa chatinacho mangwana kubva na 8 o'clock kusvika 6 o'clock chinonzi Zimbabwe Flea Market and Festival. Zimbabwe Flea Market and Festival. So vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviunza zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa, vamwe vanotengesa madresi, vamwe vari kubika, vamwe nemakeke, vari kuuya kuzoshongedza New York nekuratidza nekutengesa tunhu twavo. Panenge pachiridzwa music yeZimbabwe, saka Zimbabwe ndo iri kutungamira New York mangwana muHarlem. Saka haikune kuruza. 540 Lenox Avenue between 137 and 38, 540 Lenox Avenue, New York 10037. Dupa tenge tiri kuvana 8 o'clock kuseni kusvika na 6 o'clock. So we are in Zimbabwe, muuye kuzotenga chikafu, mudye sadza nenyevhe, zvese zvinenge zviriko. The music, tombotamba tiratidze New York kuti tiri pano vana veZimbabwe.
Tichiona kuti imomo muNew York makamboita chimvura mupengo iro vhiki rino, zvakamira sei pari zvino uye muchiri kuenderera mberi here nechiro kwachenyu?
Zvakaitika musi wechitatu, nemwana wangu taitofamba nemwana wangu CJ ichitofamba tikatona mvura ichikwira kusvika pamatai apa, imwe ichipinda mumasubway ichidini zvasatamboona muNew York. But kuseni kwacho musi weThursday waiti ukamuka, so unongona zuva rakanyatsopenengine, hapana kana zvauto kana sign yekurozva kuti pane zvinhu zvaitika. But unozongoonawo motika dzimwe dzanhu dzakabondera bondera. Aiwa, isu still right, because kubvira neThursday nanhasi zvinhuzvitori right, weather iri right zvokuti.
Zvamira zvakadaro, chirongwa chenyu chiri kuenderera mberi here?
Chirongwa chiri kuenderera mberi zvachose, chaizvo. Weather inenge yakanaka, yaiti goche-goche tifare.
Ava vanga vari mufundisi Chakangwenya veSalvation Army vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muNew York. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chatatarika zvinotyisa ndokuita mangange neSouth Africa mumutambo wacho wekutanga we-2022 World Cup uyo watambirwa pamusha munhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yanga ifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange hazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Musona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yatatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vaSimbai Mahachi vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe here, ndizemuchi munyama here, mishonga here kana chii asi zvaramba
ma warriors nebafana bafana vagovana pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe itadza kukunda South Africa yakazara vatambi vechidiki vachakundawo chikwata chepi momwe wevararidzi veHarare City Fungai Tostao Kwashi anoti Zimbabwe inofanira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri
vakuru vebhora redu ngavaronge mafriendlies timu ijaire kutamba yese timu ijaire kubatana timu iende kune cohesion prepare to fail or fail to prepare makasaronga zvakanaka zvinhu zvinga zvifambi
mutambo uyu wanga uri wekutanga Benjamin Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurairidzi wema Warriors Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri svondo rinouya zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Shoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Rave gore kubva zvabirirwa sarudzo yemutungamiri wenyika muBelarus, iyo yakanzi nepasi rose yakanga isina kusununguka pamwe nekujeka. Kuratidzira kune mutsindo kwakaitika kuchipikisa Alexander Lukashenko, murume anonzi mudzvanyiriri weEurope wekupedzisira. Kuratidzira uku kwakasangana nekushandiswa kwechisimba kwakaipa nehurumende yaLukashenko. Sezvinocherechedzwa negwaro rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica raitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muBelarus muna 2020, vanhu vairatidzira vangangosvika vana vakaurayiwa, vamwe zviuru vakasungwa, vamwe vachirohwa, vamwe vachishungurudzwa uye kutoshwa nemagetsi. Kusvika pari nhasi, vanhu vanodarika mazana matanhatu vachiri muhusungwa zvisiri pamutemo. Pakusvitsa gore sarudzo iyi yabirwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakashoropodza kuchengetwa mujeri kwevanhu vairatidzira murinyararo kuvharwa kwemasangano enhau akazvimirira uye kuedza kwehurumende yeBelarus kunyaradza masangano akazvimirira pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Sezvakataurwa navaBlinken, mumwedzi yadarika utsinye hwehurumende yaLukashenko hwakwira zvekupfuura miganhu yenyika iyi. Muna chivabvu, hurumende yeBelarus yakamanikidza ndege yaipfuura nemuchadenga mayo kumhara nechinangwa chekusunga mutori wenhau anove chizvarwa cheBelarus. Mazuva achangopera, hurumende yeBelarus yakaedza kumanikidza mutambi wemitambo ari chizvarwa cheBelarus, Kristina Tsimanoskaya, uyo akapiwa visa rekugara muPoland kuti adzoke kuBelarus iye asingade nechikonzero chekuti akanga ashandisa kodzero yake yekutaura akasununguka uye kushoropodza komiti yezvemitambo yemaOlympic yeBelarus padande mutande. Mukupindura kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kukundikana kweBelarus kuzadzisa zvisungo zvayo pasi pemutemo wekodzero dzevanhu pasi rose, musi wa9 Nyamavhuvhu vaBlinken vakazivisa nezvezvirango zvakatemerwa vanhu pamwe nemakambani 44 senzira yekumanikidza Alexander Lukashenko nehurumende yake kuti vabvume kuti vane chekuita nekuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzezvizvarwa zveBelarus zviri munyika pamwe nekunze kwenyika. Vari kunangwa nehofisi yebazi rezvemari muAmerica inoona nezvekufambiswa kwepfuma dzevekunze kana kuti Office of Foreign Assets Control, vanosanganisira makambani ehurumende, vakuru muhurumende nevamwe vanotsigira hurumende, vanotsigira udzvanyiriri hwayo une mhirizhonga uye kutyora mitemo. VaBlinken vakatambirawo zvirango zvakadzikwa neBritain neCanada pamwe nezvakaziviswa neEuropean Union musi wachikumi 24. Vakati America inorumbidza kushanda pamwe neLithuania nePoland semuenzaniso wechisungo chepasi rose chekutsigira shuvire yeutongo hwejekerere yezvizvarwa zveBelarus. Vakati vacharamba vachishanda nepasi rose kunongedza vose vari kutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vanhu muBelarus. Vakati tinomira vanhu vemuBelarus mukutsigira kodzero dzavo pamwe nerusununguko rwavo. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezvimwe zviri kuitika munyika pamwe nekuno kuAmerica uko kune gungano reZim Expo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.